Welcome, Zimbabwe, to The Connection, your platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April the 17th, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are focusing on Independence Day. It's the 18th of April tomorrow. Remember, a day Zimbabwe secured her liberation from the vagaries of colonial domination. That's not the only headline, though. It's also the first time that we are marking independence without Mr. Robert Mugabe as the President of the Republic. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you know by now, we are also streaming live on our three websites, www.voaindebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Once again, welcome. I'm Ntungamile Nkomo. Zimbabwe is marking its 38 years of independence from colonial Britain tomorrow with festivities set for the National Sports Stadium in Harare, where Mr. Emmerson Mnangagwa will deliver his inaugural independence speech as President of the Republic. He took over power from Robert Mugabe following a military coup last year, and historically, this is the first time in Zimbabwe's history that we are celebrating independence with Mr. Mugabe as an ordinary member of the public. Pretty historic. Since then, a new narrative has emerged from the Mnangagwa government. Zimbabwe is open for business and is on a new trajectory, they say. But critics disagree. They say Zimbabwe is still on the same path as it was during the Mugabe era. They cite the skyrocketing the prices, like today we are hearing the price of bread has gone up, and that's not the only thing. Prices of basic commodities are going up. But the government is promising stability, and they are saying that the upcoming election will give them a full mandate to take charge of the country. Remember, Mr. Mnangagwa has been running around, going to different parts of the world, appealing for investors, but by his own admission, those countries and business executives have been telling him to, you know, they are waiting to see how the coming election is going to play out. So we will see where Zimbabwe will be headed after this election. Pretty exciting times. Indeed, but the bottom line today, the basic, very important question that we are asking you as the youth is, where are you today, 38 years after independence? Is there anything to show for our independence? Some say yes, some say no, and we have a guest to discuss this very interesting topic with us. Guest number one, we have Denford Ngaziwore. He's an MDCT youth. He's in Harare. Comrade Ngaziwore, good evening and welcome.
Thank you, Ngomalo.
We also have on the other line, all the way from Plumtree, Dingomuzi Puti. He's a ZANU PF youth, and I have to disclose, Dingomuzi Puti is my friend. I tried long ago to dissuade him from joining ZANU PF, but I failed because he's a man of his own conviction, and we still remain friends. We went together at high school, Tekwane High School. We were together same classes, Form 5, Form 6, A level. He has a Russian name. He's called, if I remember, Vissarionovich Deputy, whatever that means. Mr. Deputy, good evening and welcome.
Good morning, Tugamid.
Gentlemen, I'm happy to have you on board. Let's start with you, Puti. It's Independence tomorrow, 38 years down the line. What's your take as a youth? Do you have anything to show for it?
First of all, I would love to thank you for this opportunity. Then I would like to categorically state how we get involved as youth and what this means to us, being independent and at 38. To the youth of Zimbabwe, it is an important moment in that it is the first independence celebrations that are going to take place with the youth of Zimbabwe in a political environment that is different in terms of leadership renewal. Be it people as ZANU-PF or MDC or Sihlahla Party or Ntobeke Party, but what there is that there is transformation, there has been transformation from the from what has been since 1980 to today. This is an attempt to try and reconnect with the current affairs. But also generally, it means a lot to call ourselves independent because we are counting or remembering the selfless dedication that was shown by children of Zimbabwe in terms of wanting to liberate black majority from colonial yoke. Which liberation comes with virtues such as empowerment economically and in other facets. So, this is what I will say.
Thank you, Deputy. And if you could do us a favor by turning down the volume of your radio, we are getting some feedback. Meanwhile, Mr. Ngaziwore, welcome and 38 years down the line. What does tomorrow mean to you?
Thank you very much. As a young person based in Harare, I view this 38 years of independence as a mockery to the young people of Zimbabwe, mainly those who were born from 1980 up to that. Those youth or those people who are only from 1980 up to date, they never enjoyed the so-called the real life where our forefathers used to enjoy, where our forefathers used to send their children to school. So this is a very sad development as a young person. On top of that, I also hear that this is a guy saying we have a leadership renewal. So I don't believe it's very wise for us to celebrate the leadership renewal which came out of coup. So people in 2018 voted. Besides President Tsvangirai, who would believe we rigged, the election was rigged. But at least Robert Mugabe was declared the winner. So for us, after 38 years, to celebrate a coup government. As a transformation, I believe it will mock out the young people. The young people for these days, they should be happy to have a free and fair election. They should be happy to have a free environment. So I believe currently, I think the first step for us as young people is to condemn that this 30 years of independence, which we are celebrating tomorrow, is something which we never expected to have a coup president presiding over a 38 years through. So what is happening, going to happen tomorrow is something which is going to be done by an illegitimate president, whom we view while he's been in the government for 38 years, whom we view has been fired from LPF, but he came through a dead door. So for me, I think there's nothing to celebrate.
Nasi ndaba Phuthu ungazore uthakula lutho lokuthakazelela lapha ngoba okwakuqala okumqoka njalo silo hulumende ongene ngemva kokuhluthunwa kwentambo libutho.
Would like to say that us as ZANU-PF people and as patriots will never be threatened by mere shadows, where we have a bunch of charlatans who never take anything for right. They have an inherent culture of opposing for the sake of opposing. And we know that they've been brainwashed for decades through generations using National Endowment for Democracy and Westminster Foundation dirty monies for purposes of regime change. And for that one, I will not dwell much into such by way of arguments. Even a child can witness to the fact that Zineng is intended to uhulumende lo kusukela siqala sithola izibuse socially, economically, and in other facets, lokuguqulwa kwemithetho lani. Ongakuboniyo ngumuntu nje odla ngalokho kokutshona ephikisa abantu bethona bephakathi kwamahotela adurayo besayinele okungama-petty cash okokunikwa ngama-NGOs ukuthi baphile bahlale be-oppose uhulumende. Engikwaziyo mina yikuthi yiziwula kuphela those that don't value important dates of their state calendar. Kodwa abantu abazi imbali yabo, be it any country, no matter how poor, bayakwazi ukuthi kulelanga elinje. Those Americans today that people make eulogies of celebrate amalanga abo afana lama independence abo of the 1770 something, lamalanga okuthakazelela u-Abraham Lincoln. And I want to correct the misguided element by way of a point raised by my colleague there that there is something called an illegitimate government. On the 18th of November, I am one of the people who went to Robert Mugabe Square and also Zimbabwe grounds to march against, to march in solidarity with what was taking place. The project Operation Restore Legacy. And everyone from all political divides, across churches, denominations, everyone, colors, Indians, people were celebrating together. I want to believe that my colleague was also one of those people. The issue was not anything other than to say, Mugabe kahambe. Now say hambile. ZANU-PF, by way of its central committee, the highest decision-making body, on the 19th, bahlala phansi bamkhipha from being the first secretary of the party and babiza uComrade Edim Nangagwa to come and take over, which is a legal procedure by way of our constitution. Kwasuka khonapho kwalandela a process of impeachment on the 21st of November, which when it was on isiphumelela laphana, we saw Robert Mugabe resigning on his own. And legally, was it supposed to be an election there and there? Or that party which had the president also swore you a provider umuntu okumele athathe over because sahamba sakwenza an extraordinary congress samgcoba uba kumnangakho. Whatever legitimacy that they are talking about, that's a piece of sublime mysticism and nuisance.
Aha, ndinoziva vangazore kuti munoda kupinda ipapo asi batai makadaro nibotora mutereri. Tine va mutero parunare. Va mutero makadi.
Tiripo makadi iwo.
Aiwa tiripo edu. Matibata muri kupi?
Tiri kuNamibia.
Wakamira sei?
KuNamibia kuri nani zvako. Kuri nani zvako. Asi hakuzofanani kumusha.
Indawo. Kwakasiyana papi?
kushandira kunyika isiri yako unongoona bedzi kungoti ushandi une mfaro hongu mari nenge uchipiwa uchitenga zvaunoda but kungoshandira kunzvimbo isiri yako unongova kuti hakuzi kwangu hongu hakunyanyi hako kuipa sekune dzimwe nyika kuti unobatwa neseri kworuoko asi mapockets ekurafugwa unobata zvakaipa unoaona haiendi there saka unenge uchingodemba kuti dei nyika yangu yanaka tashandirawo kunyika kwedu tichishanda tichiona zvinotibetsera tiri kumusha ndo zvinobudwa nemunhu wese.
Aha, saka hanzi nemutungamiri wenyika vamunangagwa Zimbabwe is open for business uyezve vakaburisa mashoko avo nezuva reindependence iro rine zuro vachiti mwana wese wezimbabwe anofanirwa kucherechedza zuva iri nekuti izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yezimbabwe vari kuti nyika iri kufambira mberi uye iri kufamba negwara rebudiriro muri kuzvionawo seizvi
chekutanga ndinourira navo pavanotaura vachitivo zuva reindependence izuva guru izuva rakanaka ichocho ichokwadi izuva rakanaka zimbabwe yakanga yakapambwa nevapambe pfumi tinobvumirana kuti madzibaba edu madzikoma edu vana mai edu vana sisi vedu vakaenda kumusango vakanorwa hondo yekusunungura nyika kubva kuvapambevu tikaihwina nyika yedu 1980 iyoyo history iyoyo haidzimiki inoramba iripo ukaona munhu anoramba kuti nyika yakanga yakapambiwa uyezve ikasunungurwa nevana vevhu vakaenda musango vakanogura nyika ukaona munhu anopokana naizvozvo handizvi tingamutsananguriye sei saka zuva iroro reindependence izuva rakakosha ratisingafaniri kukanganwa izuva rofanira kuti rirangarirwe nesu tigorisiyira vana vedu vachirirangarira vachirirangara kusvika nekusingaperi tinofanira kurifarira asi tichifarira zuva reindependence tinorifarira uku tichichema zvakare tichichema kuti zvakagwigwa nababa vedu navasiti vedu hazvisati zvazadzikiswa hazvina kuzadzikiswa tangosara nezita rekuti tine independence asi mufaro wave mushoma mukati menyika vanhu mabasa hamuna vanhu vari kutambura ukapinda mumastreet ndaive kumusha mwedzi wapera mastreet ekuzimbabwe nemastreet ekunze kwenyika akatosiyana zvachese akasiyana zvachese mastreet ekunze kwenyika ekuri dzimwe nyika akachena vanhu hakuna munhu anonetsa mumastreet achitengesa asi muzimbabwe hamufambiki nekuda kuti vanhu vari kutambura mabakambani akavhara vamunangagwa vari kuti nyika iri kufamba zvakanaka hatisataona kunaka kwenyika so far tiri kungonzwa mashoko avanotaura nemuromo nokuti tiringona kutambura mari hakuna mumabhengi vanhu vanongotambura magraduate akapedza chikoro havawani mabasa saka nyika yakanaka papi payakanaka vari kungopromisa vachingopromisa asi havasi kuzadzisa zvavari kupromisa zvacho kuti vanhu vafare vanhu ngavafare asi so far vanhu havasi kufara dei kuchinzi mashoko avanotaura anoenderana nemabasa vamunangagwa ndingade kuchiurira nawo but inivazo kuti inini hurumende yavo yavamunangagwa chaizvo chaizvo haisi pakugadzira kutambura kwevanhu zvakasiyiwa mugabe zviri takati pamwe zvavabvisa mugabe zvinhu zvichachinja hazvina kutombochinja zvirikutongoita wese
tarisirohurumende
itsva pamaelection anouya tidaii vachamisa vakapinda vakahwina tikavavhotera chionesa ndechekuti tiwanze kuti kuna vamwana vari kudhauta vachamisa ruzhinji kwezimbabwe gwavimba navachamisa tavavhotera vapinda pachigaro ndo vangatochinje upenyu hwevanhu vodzosa zvakagwigwa nemadzibaba yedu kuti vanhu tifare tigare munyika medu tichifara iyezvino tiri kunzwa ingatidzoe
kumuaiwa tino mukoma mutero regai timboisiya ipapo timbotora vamwe vateereri vakawanda asi tinotenda nepfungwa dzenyu mudzoke mangwana muchirongwa. Before I go to our next caller, ndimbodzo kwamuri mukoma Danford, ndinozvaudza kuti manga muchida kupindura zvataurwa nadzimwe muzi. Pinda henyu ipapo. Hanzi basa renyu seopposition kungoshoropodza zvese zvinenge zvaitwa nehurumende yeZANU-PF.
Yeah, totenda. Asito kutanga ndoda kutaura, ndoda kutenda vamupero vekuNamibia. Nekutsigirira NDC. Mashoko angu namupero ndekuti hamizi mega. Nyika yose iri kuona chiedza. Nyika yose iri kuona vachamisa semunhu akanonera vana veZimbabwe. So I want to thank you very much. But ishi yakomana vezanu ava. Tinoshamisa ndekuti izvo. Isusu NDC hatingoopozi for sake of opposing. Sekutanga, hurumende iyoyi yavamunangagwa. Kana tichiti yakapinda zvisiri pamutemo. Hatisi kutaura nyaya yekuti nekurizana kwamugabe. Tiri kutaura nyaya yeprocess yakazolida kuti vamugabe varizaine. Chekutanga ndechekuti ndisiwo kutanga takaona masoja paTV. Hazvina kumboitika izvozvo. Chechipiri tingaona masoja mumugwagwa. Hazvina kumboitika. So izvozvo zvakarigirwa mugabe varizaine. But kurizana kwavo nekuzopinda kwamunangagwa kungange kuita mutemo. So ndiri kuti inini zvisinei ivo vamunangagwa pavapinda. Vane zvakawanda chose palong speech yavakaita kunational sports vachipromisa vana veZimbabwe. And kupromisa hakusi kwekutanga. Vamunangagwa ndiye munhu anga ari mucabinet yavamugabe from 1980 kusvika pari paakapinda aita president. So pawaipromisa it was an extension yemapromisi emabasa akapromisa neZANU-PF 2018. Yangova extension yefootball all yakapromisa neZANU-PF 1980. So ndiri kuti isisi kata kukritisaiza haiti kukritisaiza but issue yenge yakabva neZANU-PF because people want to follow us ma manifesto ZANU-PF ni zvakapromisa paedm zvakapromisa. So ndiri kuti pati kutarisa nyaya yeZANU-PF titarisa mainly currently nhasi chaiye maona mapepa asi ari kutaura kuti the whole deputy minister anorova mushandi wake nenyaya yekuda allowance manesi vari kustrike. Madokita ari kutiraita saka paari iye the deputy minister who is supposed to oversee manesi nemadokita asi orova mushandi wehurumende ari pasi pake achidimanda allowance yake in more than $900 iye dokita achitambira less than $400. So ndiri kuti kana that selfish government or selfish minister achiita izvozvo saka totaura hakuna kukritisa for sake of criticizing but mafet ari paground ane vana veZimbabwe. Ino ichi zvakare inofanira kuziva ndekuti pati kutarisa nyaya dziri kuitika muZimbabwe tine zvakawanda chose zvatinotarisira kubva kuhurumende. Bari hurumende haifaniri kuita izviti vanhu vangataura zvinoziva vamhosva. Pari zvinezvi tine maissues anotopita nemavoter slip ekuti ari kudimandwa everywhere but even achidimandwa apinga achataura zvinoziva vamhosva otakritisaiza vaed pakapinda vakapromisa free and fair election. But free and fair election yao probably ayiri pamuromo. But izvozvo state hazvitarisi kuti vatamisa vaende kustate house. Because nikutaurira nyika yose iri kudaira. Nyika yose every corner vari kuona ngoya yashanduko. Nyika yose even weekend yanoita zvipindi nekunyanga. Zviriro kuti vanhu vekutaura kunoku vatori ready kuona president vatamisa vakavamirira. So ndiri kuti that moment yekuti izvo vakapromisa free and fair election. So haisi kutadzisa kuti vana veZimbabwe vaite determination yekuona efuri Zimbabwe. So pati kutaura isi tiri kuti kutanga very soon marari MDC vaimbotaura kuti ma MDC kubvasa but for the last week patakaenda kumareserva vabva vanyarara. They know this is a genuine call iri kubva kuvana veZimbabwe kuti they need change. So izvezvi those people from ZANU-PF vakateerera vese they should expect serious busing 2018 elections in all politicians. Munhu wese ari kuuya atauya achivhotera basa atauya achivhotera kupedza nzara atauya achivhota kuti mwana vakaita zvakanaka atauya achivhota kuti ndiwane pensheni yangu yakaenda nagono. So ndiri kuti all those issues maisi ari redi kuti sorove yaya Zimbabwe.
Aha, thank you there. Siyabonga mukoma Danford qhubeka ubambile ecingweni. Puti ndimbouya kwaurisha mari yangu. Nyaya yehondo yechimurenga yakanga yakanangana nenyaya zvikuru sei nenyaya yeivhu yatingati iland ownership uyezve nyaya yeikonomi. Hongo Zanu PF yakatora minda ikagwera vanhu asi in a very chaotic manner that affected our economy. I think it could have handled in a better manner, but nevertheless, that is history now. On the economy, though, you haven't fared so much as ZANU-PF, because right now we are experiencing cash shortages. The nurses are on strike. Prices for, you know, basic commodities are going up. What the hell is going on? Record unemployment. How do you go into this election and defend your record as ZANU-PF and say to the people, look, we have given you land. We have empowered you in terms of the economy. How do you make that argument when you have all these challenges?
Thank you very much, Comrade Ntungamili. I would like to, before I answer your question, thank you, my friend, one caller that called from Namibia. I think he raised quite some pertinent points. And my colleague, Danford, I think he was articulate in presenting his line of thoughts, although I don't agree with what you are saying in terms of heaping accusations on the Mnangagwa government. We have to differentiate between Robert Mugabe, who ruled from 1980 to 2017, and Emmerson Mnangagwa, who has just been a caretaker for less than 6 months. I mean, he was sworn in on Saturday, the 24th of November, 2017, and this is 17 April. It's just a few months, if I should say. Who amongst the normal can want to judge somebody from such a short period of time? Literally, Papo, not about the bond executive. The
kwavo kufarira shanduko in terms of how we do business in Zimbabwe.
Vanhu havasi kuzviona here. Inga tiri kufamba kudzimwe nzvimbo tichiona vamwe vanhu who are not even Zimbabwean in terms of kuti tingafungidzira kuti uyu akamira kuno kune kuti ari kudivire ZANU-PF, uyu akamira uko kune kuti ari kudivire party yakati. Vanhu just from all over are appreciating the fact that change is really tangible and things are happening differently. The man is posing a structure that is commanding in a manner that encourages peace, progress, development, unity. He has walked the talk more than the time has been allowing. Looking at how many days or how many months he's just been at the helm. Ndipindure zvamandibvunza vankomo. Mataura nyaya hombe chaizvei land. As a young person of this country, I would like to tell you that land is very pertinent and remains pertinent, not only to us as young people in ZANU-PF, but also to any person as long as they fall under the humanity side. Go to any country, you'll find that land is the issue that is topical. Go to Philippines, watch documentaries everywhere. Nyango ikoko kwa muri kwa America ikoko koko. Land is pertinent. That's why that's why foreign policies will protect the interest of the domestic policy kuitira kuchengetedza naka for those that will come, generations to come, panika yoyo. I want to admit that the land redistribution exercise in my country was not done to the best of our abilities. I want to vehemently and eloquently defend the land program generally, but not the distribution part, because distribution was not even, in terms of Fukuti, ngovani abapiwayo, vepiwa kangaki. because right now I'm happy that President Mnangagwa and his lieutenants have been talking and warning on multiple land ownership. Usually in document is Kangelezo, city iron them out, because you can't take prime land and do nothing on it. Ungalimi, ungaphumi lutho. Yet we know ngesikhathi kusathiwa bread basket of Africa. Kwakulabantu abalimayo. It means that we should then identify indawo lezi ezingalinywayo and abantu abangalimiyo baphe ithuba kulabo abalimayo. Labo abanamaplazi amaningi bayekele amanye amaplazi kunikwe labo abanye abalamandla kumbe abafuna ukusebenza babe lawo. I'm very happy that some people will find 99 year leases. That gives them confidence ukuthi balime baye phambili ngamandla. I'm very happy as well with the economic approach of President Idi that led to the implementation of a program called Command Agriculture that saw the resuscitation of other estates, that saw the support in terms of agricultural inputs and the general program to farmers at whichever scale, which has put up the output. Yes, Limo, it is totally. I think we know that we are more an agro-based economy than anything else. Mining, manufacturing. So far, I think this letter has been clean and clear. This is what is going to be a strong component in terms of our campaign message to the people. Because most of these things, they have seen them happening. As in the winnings are.
Ngicela ubambe umlomo khonapho po take and thathe abalaleli and when I come to you both gentlemen will be talking about the issue of corruption because uphuthi ukhuluma ngendaba zokwabiwa komhlaba esikwaziyo ikuthi ingqungquthela zezana PF zilama plaza amaningi bona baphezulu khonale abaphansi abanengi abalawo amaplazi. Corruption is endemic in the country, and hardly you find any, you know, high-ranking ZANU-PF official being arrested. If any, it's somebody who's not on the side of, you know, those who are in power currently. But sike sithathe umlaleli silo Gabriel va Gabriel nchazo kwa muri asid mbotora vankomo nkomo kunjani mnumzana
kona kunjani
ongu mama ayi siyabonga mama linjani lani
ngiyaphila
yeli zili ndaba kazibuse siyamthakazelela kusasa lingathini ngaleli langa kuyini eselikutholile njengoma nkomo selokhe ilizwe lathola uzibuse ungenza mpela kusasa lani lithi hayi siyambonga uzibuse wabantu abensundu
lapha vele akula lutho olumele luyenziwe elizweni ngoba kuthi zisa ubuhlungu especially mina ngithe vele ngisiba yintombi impitshisa sincindezela senza yonke into sikhangele ukuthi umhlaba uzalunga. Right, abantu abavotile izwe lathathwa. ZANU-PF didn't think about other people. They were just after their families everywhere, all over the country. Uyakwazi ukuthi kusenza igugura wundi mina bensemathebeleleni lapho engibe ngilotshole khona. Sathwala nzima again because of them. Ngasila nje khonapho ukuthi sebengitshela besibanga ukuthi ngabaphendula ngesishona yikukuthila kwami. Okokuthi kathe singabe ngafa right independence leyo ukuthi wayashakazelelwa yiphi kathe sibabulala ilizwe bethatha amaplazi wawusithi uphume eHarare usiye eKariba kwakungani vele yi-ground okungazathi indege iza kwehla ihlale over kwi-green both sides bathatha ilizwe bapha abantu kodwa khonapho bathisi batshaya bakhiwa besenza yonke into kathe sikurumende kulokuthi uMnangagwa kathesi abantu besile ukuthi let's change umgabe masigo then we see ngekhuya yabo kathesi sekuhlezi phezu komlilo ukudlula lokho kusaye sivele sikusasa khangela namhla ngizubuhlungu kathesi ukuthi istrike lokuisiwa khona elizweni lakithi kuthiwa lekulumende yikuyini khona abantu besifa border to border no treatment no what they abuse abantu till now. Sina zifuna ukuthi iZimbabwe ngabe abantu bayangizwa lami ngingumfazi ngikhala ukuthi ngabe kathesi abantu bayavotela enye ikulumende ukuthi ibuse ngoba sesithwele nzima sitsha siphikide zvedu kwakutiwa vochombo vavochiwe ama diamonds alutwa uyakwazi kuti nxaudalela vaesaba kuti vavavhumburire vavavope ngova it's all over the government every sector they were stealing and now they are still stealing because they are treating each other like we don't see we are just ignorant all over the country which mm-hmm. is not fair yeah
hayi
iphele nzima siyesala nokuthi singathini ngabe kwakuthiwa mina ngiyabusa lami nginje nga ngabusa sibili ngitshintshe ukuthi sibone ukuthi izinto zimi kanjani kulokuthi badle bodwa khathesi abantu bayafa imota zithengiwe zecampaign abantu besifa esibhedlela kumbula nina abantu abavele obaba i-prostate cancer isiyandile kithi umuntu uyehluleka ukuthi aphasi umgamo kodwa bayafa namhla bayaqhala ngokuthi bazalwelwa mbani ngoba ikhulumende is after money
hayi siyabonga amankomo ngokungena kuhlelo ngamanye amazwi ukuthi akulalutho lokuthakazelela kusasa
akula sivela sifuni ngaba abantu bayangami ufela isikadi kuthiwa buya nini kurali ifela isikadi leslogan for nothing why suffering while other people are crying suffering all over the world abantu ezo rasikhangele ukuphiphe ijele ugqoke zakho kunzima loko kuzisa ubuhlungu umnangagwa ngabe yini khathesi ukuhamba ngesikava ukuthi kala nhloni ukuthi ilizwe lonke likhangele ukuthi iZimbabwe bantu kuthiwa khathesi abantu salwisa ukuthi umgaba ahambe umuntu wonke wayevele elwisa not umuntu oyedwa thinking things will be better now the children all over the country they are suffering no jobs no nothing that's it to suffer in their own country
uthukuthelo
nemakhaya kuthiwa ikhulumende sivulile ukuthi ngapha we have got to business is open for what to go and suffer no money no currency in the country
xola
do something
xola mankomo dadewethu siyakuzwa uthukuthele mpela siyabonga ungena kuhlelo
ngibonge kakhulu siyabonga futhi ngestudio 7 ngoba isenza ukuthi lathi sikhulume esikufunayo namhla zalala sibili ubuthongo
hayi siyabonga mama siyajabula ukuza ukuthi liyalalela
siyabonga kakhulu siyabonga mntakamama
voyanzwazi yangu mankomo vati bata vari kuUnited Kingdom hanzi vamunangagwa vari kuti tidzoke kuZimbabwe kunoitei kusina mabasa ndi hamainkomo timbotora zvekare mutereri wedu koma Gabriel makadi mukomo
ndinofara kana muchifarawo vakuru
haiwa tinofara zvikuru handiti mangwana tiri kupemberera zuva rerusununguko zve
ichokwadi
saka togorega kufara sei saka togorega kufara sei mukoma wako
aiwa tinofanira kufara
matibata muri kupi
ndakubatai ndiri kusouth africa
aha saka muri kurionawo sei zuva remangwana iri
zuva remangwana rinorwadza mukoma nokuti sevakuru vari kupachirongwa apo vanotsigira bato riri kutonga iri rezanupiefu haisi mhosva yavo vakuru ava ndokumbira kuti vandibatsise chaizvo mashoko maviri anichataura pamusoro pavo unoziva munhu kana akagara nembavha akadzidza zvainoita akazvifarira anongoramba achiti haiwa ndo zvinofanira kunge vanhu tichirarama tichiti pane mukuru wedu mutungamiriri wenyika vamunangagwa kubva zvavakapinda pachigaro hapana zvatati taona zvine pundutso zvavati vaita kunze kwekuti mabhuku ari kunyorwa mabhuku avanyora akawanda chose anotaura kuti tawana mamega deals mamega deals asina chatati taona chisiitika sechipiri mukomavo vari kutaura nokuti vari kurya vachiguta Yes, nezi muzvipatara tiri kutema tine hama dzedu dziri muzvipatara hadzisi kurapwa. Asi takaona mazuva vamunangawa vachangopinda takaona 262 madhabho ma-ICs tinted ainopiwa machisi. Nasi uno tikuona vane mota dzakawanda chose dziri kufamba vachikambena nazvo. Maticheti chavo chavo anopfekwa nevanhu vachange vachipfeka vakapfeka maticheti ane musoro wapurezidendi ari kunzi akapurindwa kuno kusouth africa. Asi tiri kuti Zimbabwe is open for businesses. Tine maprinting companies ari kuZimbabwe. Vachaza nei kuti vape mari iyoyo yavabhadhara kuno kusouth africa. Vapa madzikoma edu, vana sisi vedu, vana mai vedu, vana sekuru vane maprinting companies ari kuZimbabwe kuti tione kuti zvechuwa zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti Zimbabwe is open for business ichokwadi. Tine dambudziko rakanyanyisa icho zvinezvi muZimbabwe chaimo chaimo. Unopinda mubhanga uchida kutora mari unopiwa saga rema10 cents. Asi unozwa mukuru uyu achitaura kuti muZimbabwe kune zvinhu zvakanaka chose zvaiitwa nemukuru wenyika. Aitirwa iye.
Pedzisa henyu mukoma ipapo timbotora vamatereri. Pedzisa henyu pachidimbo.
Ndo vari kusapota, ndo vari kudya. Kana iri nyaya yeminda yavabva kutaura mukoma wangu ava, vataura chose kuti minda yakagoverwa asi haina kugoverwa nemazvo. Apo ndo chokwadi chimwe chete chataurwa nemunhu anosapota bato rezambia. Mapurazi vakatora ivo. Pataitora isisi toda kunorima vaingosvika voti apa ndepasefu, apa ndepasefu, apa ndepasefu, vachingounganidza. Iye zvine zvinhasi ino tinongozva chizvi minda azosungwa. Kuti azosungwa azoenda kujeri atongwa makore mangana hapana zvinozotaurwa. Zvinongotaurwa kunzi asungwa kuti kutivhara isisi kumesu kuti vaite senge vari kuita zvinhu zvine musoro. Hapana chati chaitika. Tine vanhu vakaita sana minista wedu, hatina maminista zvakaita sana Obed Mbofu vanoziana kuti ndo vane rokesheni zvese rweVictoria Falls.
Mukoma Gabriel,
hapana kurapwa.
Mukoma Gabriel, ngatiisiyei ipapo. Nguva dzafamba, regai timbotora vamwe vatereri. Asi tinotenda nekupinda muchirongwa.
Maita basa mukoma ngomo, maita basa. Murambe muchitifonera vakuru vezanbeva vanotigumbura chose.
Tinotenda zvikuru tisaramba tichimufonera tichikurukura kuti mupinde pachirongwa. Silo munyu mulaleli, enkai ongafuni kuvetwa ngegama. Unjani mulaleli?
Nyapira ninjani vangu?
Hai, siyaphila. Unjani enkai?
Hai, enkai uyachisa-chisa kuye kukanda-kanda nje.
Wazifihla igama, wesavani mpisi sezaphuma amazinyo zaphela zathi du.
Abathakathi bahlala phakathi kweziphala labagcine ekhonondofa babo.
Abathakathi kabasakwazi ukuloya.
Hayi, akulandaba ukuthi nje siyasibuye sikhumbule esinye isikhathi sangemuva mbija ngenhle ingene endabeni.
Hayi, ngiyakwazi. Sungenele kuhlelo mlaleli, akusiphi umbono wakho. Independence Day kusasa, 38 years of independence. Lichoni ke lelo langa kuwe?
Mina ngine 43 years zokuzalwa.
Mm.
So engikukhangeleleyo ukuthi after those 38 years angiboni ukuthi kuyini okuzaguquka. Kuphela isigaba esikhona ukuthi thina abantu singabantu bokukhombana ngeminwe. Uhulumende okhona okwakhathesa kwalesi sikhathi, mina ngenye indoda engasapoti iparty, kodwa engikukhangeleleyo ukuthi sikhangelele kuphela impumelelo yakusasa, ikakhulu ebantwaneni abancane sibazele khathesa. Okuqakatheke kukho futhi ukuthi babekwazi ukuthi esikhuluma ngakho kuyini. Ma bona bekhuluma ngefuture, thina sikhuluma ngesidlule kukho esikubonileyo. Ukuthi umongameli welizwe wenzani khathesi, kumbe kuzaba njani mbona ngani kwesinye isikhathi okuqala ngapha yangithi mina i celebration le uphume ku celebrate kodwa ulanda esi celebrator siyakhala ngoba namhlanje mina besixoxa nje labanye abantu sikhuluma ngesikhathi sombhuqazo sadlulayo kulabanye abantu abadala bakithi ukuthi abaphume kunyamalala bathathwa bahanjona namhlanje abaziwa ukuthi banga can you tell me ukuthi ngavuka ngi celebrate ngi celebratani event of staying emva kwezinto ezinjengazo nalezo kulabanye abantu abathathwa bahamba banyamala singabaziyo namhlanje so i celebration engikhona ngiyabe ngi celebrate ukuthi ni kwangona Iko umbuzo wokuqala ukuthi even noma kuthiwa sizavota then kuthiwa sivuzama ukuthi bazama ukuthi benze icampaign ukuthi sivotele the ruling party eRola right now but ngizivuza ukuthi for what reason at the end of day even a celebration leya kusasa there's no any meaning kimi into eqhakathekile ngizama ukuthi ngidinge ukuthi apho kulabantu bakithi abalimeleyo kwisigaba sokusikhumbuza amanxeba kusivusela amanxeba kusikhumbuza ngabantu bona abacatsha hayi singabazi ukuthi baphoselwe emfuleni baphoselwe edamu baphoselwe kuma-acid pools we don't know even umzila nanamhlanje kodwa baphuma ukuthatha bafake imoto banyamalala kuzivela namhlanje so ngicela ukubuza ukuthi kulesiqakathekisi kulesiqiniseko sokuthi ngingacelebrate yini kusasa
Hayi siyakuzwa mlalelo ngelavizo siyabonga ukungena kuhle
Ngiyabonga kakhulu anya thokoza futhi sicela ukuthi kwezinye isuku libisibize kuya kufika isikhathi lati sisithiseke manje ukuthi singene phakathi kwezinto ezinkulu ukwenzela ukuthi eke sizwakale ethi imbono ukuthi njani ngoba iqiniso lipheleyo khona lokho ngiyabonga kakhulu lami libe lisifunde futhi ba
Hayi siza kubamba siyabonga mlalelo
kulungile libele osuku oluhle ba
aha hanze nemtereri asina kuda kudomwa nezita rake atibata ari kunkai hanze hapana zvekupemberera mangwana nekuti pane zvakawanda kumashure uko zvakaitika zvisina kujeka zvakashunguruza vanhu vakawanda naizvozvo hanze hapana mhemberero dzatichange tichiita nezuva reindependence mangwana kune mabiko kunational sports stadium uko nekuziva nekunzwa kwangu as per tradition the president will deliver a speech vamunangagwa for the first time as the president of the republic then pachaita mutambo wenhabvu manje Zimbabwe Warriors versus Mazebras kuBotswana ameno zvichafamba sei ipapo kusasa ke kuza kuba lo mtimba welanga leIndependence eHarare National Sports Stadium ubaba Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe ngelanga leIndependence okwakuqala engomongameli welizwe laseZimbabwe njalo ngemva kwalokho kuzokuba lo mdlalo omkhulu wenguqu phela phakathi kweZimbabwe Warriors aleqembu laseBotswana eleZebras ngiye kuDanford ngingakaphenduki kuwe mnumzana Phuthi angazore we also know that independence was about you know the war for independence the liberation struggle was also about universal suffrage, that's the right to vote. But many people over the years, even now, currently, continue to disenfranchise themselves, even though they won universal suffrage at independence. They disenfranchise themselves by not registering to vote. You have the right to vote. You don't have to, you know, pay for anything. It's your right to vote. I know, you know, and you also know, many organizations have been pulling out all the stops. You know, begging you, encouraging you to go to register. If you haven't registered yet, please do so. Mkoma Danford, uri kufamba sei, ari kufamba sei, matano, kukurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa kuvota. Kana kuti makatosiyana nazvo seMDC.
Yeah, thank you very much, Mkoma. Chokutanga ndechekuti ndinoda kutaura kuti zvaizvano PF kuti mungatarira parizvino zvatovere vataura vanenge vatatu vari kufora vari kunze kwenyika zvazvinoreva zvinoreva kuti isaini
yekuoma kwezviri muZimbabwe. Ndinoti vana ivavo zvava zvemuno, varitarisirwe kushanda muno, varitarisirwe kugara nemhuri dzavari muno. So patiri kutaura nyaya yekuti ZANU-PF zviri kutosvowa zvega pano pachirongwa nevari kufona vana vedu vari kunze kwenyika. Chechipiri inyaya ya Edwin Mnangagwa. I think mangwana pacha adresa. Tichaona kuti address ya Mnangagwa ichanengori address yekuita promise zvakabvira achiita from 1980. Inhema ana mataurira aita mutaurira wabhoku taura apa achiti vamunangagwa vane 6 months vachitonga. Pavakabvisa pamugabe neG40 vanhu velacose vanati matimadanda vana mutsvangwa vaiti ivo we want to restore leaders. The ZANU-PF party and the government has been hijacked. Tichireva kuti dai vana kasikwere naana zvavo variyo vakapinda mupower ndivo vataitoti ivo vakapromisa maybe from makore akatangopinda muhurumende. Asi kana ari Edwin Mnangagwa aripo nhasi uno chekutanga ndechekuti izvo haana kodzero kuti mitaro yezvanepf inyedere pano kuti izvo vamunangagwa vane 6 months vachitonga. Tizive kuti izvo was part and parcel kuhondo vachitungamira from the front vachibvako vakaenda kugukura hunde vachibvako vakapinda muhurumende vaine maministri vachichinja mungapera pari zvine zvaministri ivayo ndikati ndiye munhu taitaiye asara ari muhurumende anga ari muhurumende yamugabe. So kuti nhasi uno vataure nyaya ye 6 months ndovasede kunyendera vana vezimbabwe but vana vezimbabwe havana kupuza vanoziya pakafamba Mnangagwa vanoziva zvavakataura kuti vanhu ava ndo vakaijaka ZANU-PF. So they want to restore legacy. Legacy yekuti ndo vakafuma pati ndo vakafuma musangano. So panyaya yehombe iyi yatakanangana nayo panapa ndeyekuti hurumende yeZANU-PF haingakwanisi kuti izvo iti iri open for business. Mai Mnangagwa vachangopinda vakatendera muchipatara pane zvavakaona pane zvavakaudzwa but china akabvako a month later vakatanga kudini madhoda anobaenda pastrike. Zvichireva kuti izvo pavaienda vaingofambawo just luxury buko dai pane zvavakaidentify vaidai vakaadvisa murume wavo vakaadvisa hurumende kuti madoctors mari yayo ari kutambira ishoma buko vakaudzwa pavakaenda kuharoito vakaudzwa vakaenda kuparanyatwa. So ndokuti hurumende yaZANU-PF yangova hurumende yangomirira chete kuti izvo 2018 vatandisa vanopinda muhurumende kubvavaibvisa because vatadza kuadvisa even a single issue ine chekuita neupenyu weZimbabwe. Chechipiri mukatarira even paresearch struggle this ZANU-PF government haina kukwanisa even kuadresa masimu issues. One of the issue yaaza kuadresa for 6 months andika inyaya yecredit crisis. Every day if you go to a bank kana kumbe bank pane mapensioners vana baba vedu vana 8 years vanorara pa bank every day. So if a president is failing kunzwira vanhu tsitsi vana baba vane 8 years vachirara pa bank vazorara pa bank after 2 days vopuwa macoin. That is simple issue iri kunzwira ne elderly person. What you know about young people and mabasa? So itori a serious issue even if you range yaltalozaya kuti hurumende yakapana mabasa yakapa vanhu land but isisi tekuti kupa land zvinoti na kupasina production. Chechipiri as the MDC will pull a clear policy kuti we need kuti pakaita paine one man one farm zvinobatsira kuti vaya vaya vane capacity yokurima varimewo vawanewo pokudiwo pokurima. Chechipiri vachitoki nyaya yeland audit. Land audit yakanakira inotaura mani kuti nhasi uno vamunangagwa vangati neberi nhasi kuti vamugabe anotaiti mapurazi ko ivo vane mangani vamunangagwa ko vachive vane mangani mapurazi vainawo kuti isusu nyaya yeland audit open very serious issue yatoki noti izvo 8 years after independence haina kuadreswa iwo munhu anofo mapurazi. Chechipiri even ingaita one farm kuti famu racho ngarive famu rinee nina musaizi because a president can have one farm andika but famu racho rakabva kunopuramu tinotoni. That issue alone should also be addressed. From the, those basic issues, ZANU-PF failed to address.
Thank you there. Thank you there, Mkoma Denford. Ndimo mbata muromo Mkoma Denford. Nguvandizo zvafamba timbo tora muterere briefly before I go to the Muzi Puti. Muterere vakosana kuBotswana makadi.
Kunjani bawo?
Hayi siyaphila, yehlisa pheli volume yomsakazo.
Na sengehlisile wa.
Isungenile kuhlelo ngama feature.
Yebuti mina into kuphela engayisho yakilamazwa amaningi indaba ekhona nje ukuthi ngabe kuyavuma nje ngabe kuthiwa nje umnanga kwa njengoba basenzela umsebenzi bakhupha umgabe ngabe nje bayame eceleni sike sinika abanye abantu chance ngoba umnanga kuvele isikhathi lo mgabe 47 years mina ngazalwa ngo 1977 namhlanje ngile 41 years ibuswa kumnanga kwa lo mgabe but kanti sengise eBotswana ndire eBotswana elami lizwe limphikile mtakamama. So at the end of the day ngazwele isandla sikuzeza umnanga kwa. So umnanga kwa akuna into azayitshintsha eZimbabwe. Umnanga kwa hayi mina mangamabi vele kambona ukuthi umnanga kwa kule nto angayitshintsha eZimbabwe le cabinet yakhalayo leliyani yokuvinezana uPF. So sicela ukuthi at least mameceleni lathi celebrate kweminye iminyaka celebrate indebe zika 1980 sesisentene ezingcono ukudlela lezi sizibona kade yiyo amagabeni lawo kuphela baba.
Hayi siyabonga Sikhosana.
Kuhle futhi.
Aha. Dingumuzi, I know you are very elaborate, but we are running out of time. If you can give us your last word in a minute. What's your message to especially the youth as we mark independence tomorrow on the 18th of April?
Chekutanga imi dingumuzi puti nkololo wa sito ndoti va navachakula muZimbabwe. Lava ndile mbeli ne batana ne linga zimbeli kutiva butilizise kango yavo. Basi chevuke nilizo unologu ayu tuyo tuyo nto mengeno. Chevuvili, I would like to thank the brave sons and daughters of this land, Zimbabwe. Especially from where I come, Plumtree, where I'm speaking from right now. Who sacrificed to go for greener pastures, even as early as during the 70s, outside the country, to fend for their families, to develop their areas, and a lot of others that are in the UK and other places of this world, where, as symbolized by the number of callers that we got from all over, including my brother my brother who refused to be mentioned by name, who said he's in Kai, but he's lying, he's not in Kai, he's somewhere out, and all those people who are outside the country, I would like to encourage them that they should give a window of hope to the Mnangagwa government, because we know, we have seen that there is light at the end of the tunnel. He's a tried and tested man. He is a very careful and shrewd thinker. He is a doer. He is a man of his words. He is humble. He is a calculator. He is a man who has traveled the breadth and length of this land and knows what to do. As I speak now, tomorrow I'll be at Changwa Bulilima district celebrating 38 years of independence. Viva Zimbabwe. Ngakundikwembeli.
Thank you there, Toboka Tate Puti. And Danford, tipe mashoko akwe kupedzisira shamari. 30 seconds, we are out of time.
Ya, ndoti kukutanga vanawe Zimbabwe maluti, kukundu wae vuku daira, shanduku irikuya. Wamnanga kwa ichoko adiso kutara kaita wa shanduku yevu. Is it tried and tested men vuku purita kuhori? Is it tried and tested men vukuta make sure kutu vanawe watambura? So tukuti lingua yenya minayo, ya kana nanga ni Zimbabwe 2018, watangirai na watamisa vayende kusete hao. Goreri ino, I goreri kupresisa, wakaita wanawe Zimbabwe. 1980, maite Zimbabwe wakaita kumosa wambiki metoka, wakabwa wasina kuyambuka, wakabwa kuno wasina kana kuoneka. Wakajita, wakare. So tukuti goreri neri, I goreri kutisi maite Zimbabwe, lewangu yote yote kukulete, kipani seku tenda a clear message, kuti enough is enough.
Thank you, Mkoma Danford. Let's leave it there. Zimbabwe, this is it. We are out of time. Toboka tate dingumuzi puti ndebe zanu PF. Ilunga le zanu PF mnumzana dingumuzi puti. Toboka kwasho tate and Danford. Gazuore in MDCT Youth Zimbabwe, this is it. Ndoi matukanduna, nkololo gwana waba tukanduna, nkololo waba lisi. Zina ndi ntunga milinkomo, azive hope.